manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu kukadzi 27 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzabunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vanokumbira dare repamusoro kuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yoita maonero akasiyana panyaya yezvigaro zvichakwikwidzwa paCongressi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vakamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare neZuro vachipomerwa mhosva yekuda kubidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa zvisiri pamutemo. VaMahia avo vari kumirirwa navatonderai Batasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanonzi vakazvipira kumapurisa voga nemusi wesvondo uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti nhasi vaBatasara vaswera vachimhanya-mhanya kuenda kudare reHigh Court kuti vasvitse kudare iri chikumbiro chekuti vaMahia vakwanise kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. Mukana uyu vakaunyimwa nedare repasi, vaMahia vari kutarisirwa zvekare kudzokera kudare musi wa12 mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava vamafunda pamusoro penyaya iyi.
VaMahia vakapinda mudare neZuro kuHarare Magistrate Court kuRotten Row kwavaipomerwa mhosva yekunzi vari kuronga kubvisa hurumende yavaMnangagwa. Vakapinda mudare zuro makuseni vakasonzi kudare ikoko musi wa12 March mwedziri kuya vakatudzwa naMagistrate Zondiga yemugwagwa kunzi nyaya yavo yekuda kuti vange vabude mujeri mavari vakakurudzirwa kunzi vaapuraye mutongo webheu kuHigh Court.
Saka magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights atonzwa kuti ari kuvamirira, mati matora here matanho iwayo ekuvaapuraira bheu kuHigh Court?
Hongu kumatombera eBatasara neZuro chaivo chaivo pavakapinda mudare pekutanga vaMahia vachingobuda kumatombera eBatasara vanga vakutomhanya mhanya masikati vakaswera chimhanyamhanya kuruka mapepa ebail application account kutsvaga kuti vakumbire kuti vaMahia vatongwe kana vabude mujeri mavari. Saka nhasi uno uyu musi wechitatu chino vamukoma Batasara vakwanisa kuendesa tsamba yavo yekuchema chema kuti vaMahia vabude kubva mujeri vafaila yatunze muchirungu bail application nhasi kuHigh Court ine yadarire nekodzero yekudzeya chichemo ichi nekuti mhosva yaMahia munyika yeZimbabwe vanoidzika kuHigh Court.
Saka vaMahia vari kutambira sei mhosva yavari kupomerwai?
VaMahia sezvamunoziva pamatsamba akarekodwa kupolice station and caution the statement vakairamba vari kuiramba mhosva iyi vaMahia and vakamirira zuva ravo mudare ndoravari kupomerera kuti pavachaaudzwa kunzi nyaya yavo ichatanga kutonga riini kana trial date painopiwa walutarisira kuti wanga achitaura zvizere mukuramba mhosva yakapomerwa iyi mhosva yaarikuona kuti ndidzo mhosva dzatitongora dzirongotemewana wakawanda muzimbabwe saka wamahiya kupawo nepotion treatment yao wakairamba mhosva iyoyo yawakapomerwa
tichitarisawo zviri kuitwa kune vemasangano akasiyana-siyana munoona seiwo imi semagweta
Aha, isusu zimbabwe lawyers we varaiti hazvinyanotishamisa mani kana kuti katsamadza maningi and sezvamunoziva titori vamwe wacho vari kuemedzerwa titori vamwe wacho vari kuserwa chinzi zuva nezuva masikati neusiku avo ndivo vakaipa tiri kuona kuti zvinhu zvisina kutanga nhasi zvinhu zvakatanga kare kubva kwatakabva uko kwainzi kuold dispensation tiri kuona kuti kune kunzi new dispensation tiri kungoona kuti vanhu varamba vachimedzerwa mhosva dzakadai izvi hazvina kutanga izvozvi zvakatanga kare sezvabatayira izvozvo kuti tiri kungoona kuti kungoshungurudzwa kwevana kungoshungurudzwa kwevana kungoshungurudzwa kwaorganization uye manon government organization yamataura anobatsira kana vari kubatsirawo sezvivaro zvezimbabwe mukuita mabasa mungatara ndiona vana chiremba madhokodheya chaivo chaivo makaona kumhanyamhanya kwavo kuita kubatsira vanhu vanotityurawo kodzero dzavo asi tiri kuona pane vasingafari nemabasa ari kuitwayo
avo vanga vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yave kutokonzera mutauro zvikuru pamusoro penyaya yezvigaro zvichakwikwidzwa paCongress iyi. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti zvigaro zvemutungamiri webato navatevedzeri vake nasachigaro webato nemutevedzeri wake ndizvo chete zvichange zvichikwikwidzwa paCongress ichatwa muna Chivabvu. Mashoko ava Mafume anotevera mashoko aiswa paTwitter nemutevedzeri wemubati wehomwe vaCharlton Wende. Mashoko aya anopesana nemashoko akataura nemunyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora avo vakati zvigaro zvose zvichakwikwidzwa. Tabata ava Mafume kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Kunationary zvigaro zvinenge zvichikwikwidza hupresident, vice president, national chairperson. Deputy National Chairperson according to constitution yatiinayo iko zvino asi Congress zvairi musangano mukuru pane vanogona kuti zvivhurwe pane vanogona kuda kuti zvifambe zvakadaro asi pari zvino mamwe mapost anozoapoindwa National Executive painenge yagara mamwe ozoitwa napresident
kosei chigaro chemunyori kana kuti secretary general chisingakwikwidzwe
chigaro chemunyori kana secretary general zvichidzira zvigaro zvakaitwa pane amendment yeconstitution ya2014 yakati zvigaro izvozvo zvinofanirwa kusharwa napresident mukufamba umu nenzira dzatinofamba idzi tinenge tichida kuti vakuru vatee tashara vaya tavhotera vakwanise kusarudza kutora from maleaders yeparty vanhu vavanokwanisa kufamba navo zvakanaka vavaapointa inenge ichiita secabinet yemukuru weparty
asi Mafume zvingaita here kuti secretary general aite zvokudonwa pachinhambo chekusarudzwa
Secretary General aite zvokudonwa hazvina kana kushata iadministrative post
kuvamwe vaneti marongero aya haaite zvejekerere haisiri demokrasi yakakwana munoti chii kwavari
aiwa kaidemokrasi yakakwana nokuti tiri kubva zasi kuwadhi uko kudistrict kuprovinci tichingosarudzana kusvika tasvika kunational
bato renyu richaramba rine vatevedzeri vemutungamiri webato vanopfuura umwe chete here
endewo zvinotaura bundiro remutemo rinotaura kuti vatevedzeri vanokwanisa kuapoinda vari vatatu vanotevera mukuru weparty
iyi nyaya yokuti kukwikwidzwe zvigaro zvina chete zviri mubumbiro remutemo webato renyu here
ndo zviri pabumbiro remutemo wedu unless kana pazoitwa imwe decision inenge ichida kuti izoendoswa necongress asi pari zvino tiri kufamba tichiverengerana constitution tongofamba nemo nemo kusvikira tasvika kwatinenge tichifanirwa kunge tisvike seboka
avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare Tabata wewa monzora abovati sekuta uro wakaitua ne mtungamiri webato Vanilson Chamisa ne msuwe sondo kumsangono wakaitua kugweru. Bumbiro remtemo webato rinoti zvigaro zvese zvinokwikwidzwa naani zvake anenge adomwa nematunhu ebato. Asi vati chisati chazikanwa nebato ravo mazita eavo vachakwikwidza uye kuti vanenge vachikwikwidza zvigaro zvipi.
Iko zvino nokuti takaidzira mazuva eCongress hakuna vanhu vanofanira kususpenda vamwe vanhu kana kudzinga vamwe vanhu mumastructures. Munhu wese ane kodzero yekuti anokwanisa kuenda kuCongress. Mwana wese weMDC ane kodzero yekukwikwidza chingava chipi zvacho chinzvimbo mubato redu. Chatinokumbirisa kune vanhu vedu ndechekuti haizi nguva yekutukana, haizi nguva yekusvibisana. Tiri kuona kuti vamwe vari kusvibisana nekutukana mumapepanhau nemumadandemutande. Haizivo nguva yacho iyoyo, inguva yokuti munhu azvikambenere kana achida position ipi yaanenge achida.
Ndiese here maposition anogona kukwidzwa?
Kune maposition 16 ari munational standing committee. Iwayayo ndo maposition anokwikwidzwa ese akadaro. Tichienda kumaprovinces tinongoita mira zvakaita mapositions ekustanding committee.
Tiri kunzwa kuti zvigaro zvichakwikwidzwa zvinongova zvina chete, ndizvo here?
Inyaya iri kukurukurwa nezvayo iyoyo yakataurwa kunational council. Asi pakutakanzi tinotarisa constitution yakasainwa navatsvangirai kuti inoti kudii panyaya iyoyo. Saka inyaya yatichasvitsa zvakare kuutungamiri hwedu nokuti constitution yakanyorwa navatsvangirai takaongorora zvainotaura kuti ndeapi maposition anokwikwidzwa. Saka tichange tichitaurira mamembers edu kuti maposition anokwikwidzwa ndeapi acho. Asi nyaya iripo ndeyekuti iCongress, saka idemokrasi. Kana munhu achifunga kuti anozvigona kana achifunga kuti anoda kukwikwidza chinzvimbo chipi haarambidzwi nokuti mutemo wedu unoti iwo paclause 5.1.b unoti iwo ikodzero yemwana wese weMDC kukwikwidza chinzvimbo chaanoda. Ikodzero zve kuti avhotere vanhu pazvinzvimbo zvaanoda kuvaisa iye.
Saka pari zvino sekuzvava kwenyu zvinzvimbo zvose zvinogona kukwikwidzwa?
Hongu, kana vanga vari kugweru vakanzwa president vedu vachamisa vachitaura kudaro.
Avo vanga vari munyori mukuru weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare kuHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mu Mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vanoti kusarudzwa kwavo kuti vatonge kwetemu yechipiri kwakaitwa pasina kukakavadzana. Kunyange hazvo vanopikisa vari kuti sarudzo idzi hadzina kuitwa nemazvo. Sangano rinoona nezvesarudzo muNigeria reIndependent National Election Commission razivisa nhasi mangwanani kuti vaBuhari avo vane makore makumi manomwe nematanhatu ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Sangano iri rati vaBuhari vakakunda vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaAtiku Abubakar zvichitevera kuwana kwavakaita zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvemavhoti, ukuwo vaAbubakar vachiwana zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana. VaBuhari vati vacharamba vachishanda nemunhu wese. Ukuvo vaAbubakar vabudisa mashoko vachiti havasi kutambira zvakabuda musarudzo uye vachapikisa nyaya iyi kumatare edzimosva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri munyika zvichange zvave kubvumidzwa kuve zvizvarwa zvedzimwe nyika panguva imwe cheteyo zviri zvizvarwa zveZimbabwe zvichitevera danho redare remakurukota rekubvumidza kuvandudzwa kwebhiri reZimbabwe Citizens Bill. Danho iri rinobvumidza kubatanidzwa kwemitemo yenyika nebumbiro remutemo iro rakaumbwa muna 2013. Mutemo uripo pari zvino unorambidza zvizvarwa zveZimbabwe kuva zvizvarwa zvedzimwe nyika panguva imwe cheteyo. Kuvandudzwa kwebhiri iri kuchaonawo mutemo uyu uchishandurwa zita kubva kuCitizenship of Zimbabwe Act kuenda kuZimbabwe Citizenship Act. Gurukota rezvekubuditswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, avo vakazivisa nezveurongwa uhu nezuro, havana kupa nguva ichatorwa pakubatidza mutemo uyu, izvo zvanga zvichinzi nevana veZimbabwe vakawanda zvikuru vari kunze zviri kunonoka kuitwa. Muchikamu chedu chatinotarisa nezvezvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika, Jonga Kaindemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Victor Chimutu, sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe.
Idanho rakanaka nekuti tinoziva tose kuti Zimbabwe yakaita constitution idzva muna 2013. Asi dambudziko ratinaro nekugaro chema kwatinoita sevana veZimbabwe ndezvekuti mitemo inoshandiswa nhasi muZimbabwe haienderani nebumbiro romutemo riripo. Saka chinhu chakanaka kuti hurumende kana kuti cabinet inenge yava kukurumidza kufambisa nyaya yekuti mitemo ienderane nebumbiro remutemo, chinova chinhu chakatononoka zvakanyanya.
Munoona zvichiitwa nekukasika here sematarisiro ari kuita vana veZimbabwe, tichiona kuti bumbiro remutemo rakaumbwa muna 2013 asi tamuna 2019 makore matanhatu pasina changa chaitwa?
Kunonoka ndo kuripo, ndo rangariri dambudziko ratatagara tichichema-chema naro. Tomboti sezvo vachinge vaakutaura nezvazvo, tombotarisira kuti pada vaakuda kufambisa basa iri, hakusiri kuda kungotaura chete kana kuti kuda kungofadza vana veZimbabwe. Tichitarisa in particular iyoyi Citizenship of Zimbabwe Act yanga iripo, yanga isingachapindirani nebumbiro remutemo idzva sekutaura kwataita. Asi chirongwa chavapo chachekuti Zimbabwe Citizenship Bill irori riwandudzwe kuti igozova Zimbabwe Citizenship Act. Pagowe nekubvumirwa kana kutenderwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvapararira nyika yose kuti zvive neinonzi dual citizenship kana kuti zvive neright yekuva zvizvarwa zvenyika mbiri, ingava kwavanogara kunze ikoko. Kudai imi muri kuAmerica, ikoko munogona kuve zvizvarwa zveAmerica pamwe chetezvo moramba muine marights enyu ekuva chizvarwa cheZimbabwe. Saka irori idanho rakanaka.
Tinonzwa kunga mutemo uyu unenge uchizobvumidza vana veZimbabwe vakazvarirwa muZimbabwe chete kuti vange vaine dual citizenship kana kuti vange vaine mapasipoti enyika mbiri, asi vaberekwa nemwana iye weMuZimbabwe kana kuti vauya kunonyoresa kuti vange vari zvizvarwa zveZimbabwe vachida kugara muZimbabwe vanenge vasingabvumidzwe kunge vaine dual citizenship. Munoonawo sei ipapo?
Pari zvino ndizvozvo, asi chandoo ndechekuti pakaitwa danho iro rekutanga kuti macitizens by birth wava neright, maonero angu pachava nemacourt cases akawanda kana kuti mobilization kana kuti advocacy yakanyanya kuti even wana wezvizvarwa zveZimbabwe wakazvarwa kunze wakwanise kuwanawo same right iyoyi. Nekuti kutaura kwatiri kuita ndekekuti vana veZimbabwe kubva muna 2000 vanga vachienda kunze, zvichireva kuti kwavanga vari ikoko vanga vatova nemhuri dzavo, vanga vatova nevana vavo. Hazvizoweizvo nechimiro chakanaka kana kureva zvakanaka kuti ini semubereki ndonzi ndaane citizenship yeZimbabwe asi mwana wangu akazvarirwa kuUK kana kungava kuFrance kana kuSouth Africa haana masame rights wavo. Saka tichaona sokuti pachava nemacases akawanda zvikuru sei kuconstitutional court anenge achichallenger kuti even by descent wawanewo dual citizenship iyoyo, nekuti hazvina zvazvinozonyatsoreva kuti isu sevabereki tisitoga tinozowana marights wavo vana vedu vasina marights wavo. Saka pachaita nyaya dzakawanda dzichatsitswa kumatare. Sokuona kwangu zvichazoita sokuti pamberi ipapo even newe descent vanenge vakazozvarirwa kunze nemaZimbabwe ndovachakwanisa kuzowanawo mukana iwo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Victor Chimutu, vanodzidzisa paBergen University kuNorway, vari parunhare kuBergen kwekare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weBotswana vaMohetsi Masisi vapinda muZimbabwe nhasi umo vachanyorerana zvibvumirano nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze kuti tinze maonero avo.
Sekuzva kwenyu Botswana zvakangofanana neSouth Africa inyika dzakabatana neZimbabwe. Saka naizvozvo zvinoitika muZimbabwe zvinobata zvakare nyika dzakawakidzana nesu. Saka foreign minister wekuBotswana nezuro paakauya akanyatsotaura nenyaya iyoyo yokuti zvinoitika muZimbabwe zvinobata Botswana, zvinoitika muBotswana zvinobatawo Zimbabwe. Saka zvakangonaka kuti tigare tichibotaudzana tichiona kuti mabhodha edu tiri kuapatrola sei. Saka munoziva kuti nguva yapfuura iya vaineseka chaizvo vanhu vekuBotswana nenyaya dzemombe dzeZimbabwe dzaingoenda kuBotswana vachiti dziri kunza zvirwere, saka zvinofanira kunge zvichigadziriswa. Saka vane zvinhu zvakawanda zvingabate upfumi hwavo, sekunge zvinhu zvikasamira zvakanaka muZimbabwe zvoreva kuti pave nemamiriro ekuti vanhu vakawanda vabude vachienda munyika, and nyika dzinotanga kunetseka inyika dzatakabatidzana nadzo wakidzana nadzo nekuti ndo kuri nyore kuti tiende. Saka naizvozvo ivo varida kuti nyika yavo iende mberi, asi kuti iende mberi havangadi kuti vadzose pashure neZimbabwe.
Tichiona kuti mutungamiri weBotswana ari kuuya munyika kuzotaura nemutungamiri weZimbabwe, munoona pane chichabuda here?
Hatizivi kuti vari kunyanyotaura nechii, kuti tingati zvabudirira here kana kuti zvaita sei, asi kungotaudzana ikoko chinhu chinokurudzirwa sekutaura kwatiri kungoitawo muZimbabwe, kuti maZimbabwenzi anofanira kutaurirana. Kanawo vawakidzani vanofanira kutaurirana vachiudzana pachena kuti vakomana zvinhu zvamuri kuita kana kuti vasikana zvinhu zvamuri kuita izvi zvichabatawo nyika dzedu, zvichakonzeresa mambotarisawo here apa nepapo 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 nepapo. Saka zvimwe zvezvinhu zvavangange vachida kuti vaite nekuti zvinobatsira kuti zvinge zvakadaro. Hatizivi zvakare kuti pane agenda here kana kuti pane anenge avapawo here yavo yavanenge vachiti ko chimbotauraiwo nevavakidzani venyu kuti vaonewo kuti zvavari kuita ivo vari kutiitava vanhu vatsva vachiramba vachiita zvinhu zvakambokonzeresa mashure, havasi kuona here kuti vaakudzosera kwete Zimbabwe chete asi region yese yesadhiki inenge yava yekudzoserwa zvakare mumashure. Saka kutaurirana uku chinhu chakanaka, kungotaurirana even pasina chinozobudapo zvinobatsira kuti Zimbabwe ionewo zvinovhundusa vekuBotswana, veBotswana vaonewo kuti Zimbabwe yacho chinhu chavari kumboedza kuita.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Nhandare dzakawanda muZimbabwe kusanganisira nhandare ine nhoroondo yenhabvu munyika yeRufaro Stadium iri muHarare dzinonzi hadzigodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yeKasolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezi zvinotevera ongororo yakaitwa nekomiti yePremier Soccer League neZifa iyo yakabuda nechisungo chekuti kusvikira nhandare idzi dzagadziriswa mitambo yePremier Soccer League haisi kuzotambirwamo. Nhandare idzi dzinosanganisira Rufaro Stadium iyo inoshandiswa neDynamos, Harare City neHerentals pamwe nezvikwata zvenyika zveMighty Warriors nemaYoung Warriors. Dzimwe nhandare dziri kubatwa nechisungo ichi inyamunga iyo inoshandiswa neZPC Kariba, Sakuba yeManika Diamonds, Vengere Stadium yaishandiswa neMutare City pamwe neTrojan yakanyoreswa neMushowani Stars. Zvaitika izvi zvichamanikidza zvikwata izvi kutsvaga misha mutsva. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vanoti hapana chinokanganisa zvikwata izvi kukunda kunyange zvisiri munhandare dzazvo dzemazuva ese.
Tema example imamu watima hatinotoona like zvakaita vana Tottenham Hotspur vaifanira kushandisa maground avo but vakashandisa Wembley but varikutamba bhora rekutonakidza vanhu vazhinji masupporters avo saino anoone zvichiafecta plus mamwe mateams avo anokwanisa kutakura masupporters avo vacho vachienda navo kumagraund acho anonzi vatambwa avo vacho ivo sabhora kamingorigura anoone chinoafecta kuti mabviso pamwe mugraund renyu.
Murayiridzi weDynamos Lloyd Chigove anoti vari kutambira chese chinenge chauya sezvo pese pavanotamba muZimbabwe vanenge vari pamusha. FC Platinum iyo ine mukombe weleague wePSL iri kuramba ichishandisa Mandava Stadium iyo yakawanikwa yakabatana zvekutambirwa nhabvu yepamusorosoro. Zvimwe chetezvo zvichiitika kuHighlanders iyo inoshandisa Barberfield Stadium kuBulawayo neCapes United inotambira muNational Sports Stadium muHarare. Makundano enhabvu emwaka uno ari kutarisirwa kutanga musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekuvandudza mutemo weCitizenship Act. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachitungamira sangano reZimbabwe Trust vaRashid Mahia vanokumbira dare repamusoro kuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoita maonero akasiyana panyaya yezvigaro zvichakwikwidzwa paCongressi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mtawazo mwose olamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 27 kuNhlolanja 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemithetho mnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations wokuhlaziya ezamalungelo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu njalo uyawuqakathekisa umbuso okhululekileyo. Abesifazana bakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu eZimbabwe bamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olokusebenzisa ubulembu be-intanethi ekubhaliseni indawo zabo zemigodi. Abenhlanganiso ezimela amankampani kaloliwe kumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika bagqibe umhlangano wabo edolobheni leHarare namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations obuhlaziya indaba zamalungelo oluntu eGeneva namuhla ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu kanye lombuso okhululekileyo. Uziyambi uthi lokhu kuvezwa sobala ikwesulwa kumthetho we-IPAL wephosa yona athi ibincindezela uzulu weZimbabwe. Ngokunjalo uthi uhulumende uzabumba imithetho emitsha elondoloza amalungelo oluntu ngokugcweleyo. Uziyambi ukhulume njalo ngokutshengisela okwenzakale ngozibandlela langelanga elalandela ukhetho esithi kwakuqoqwe izitha ngenjongo yokuphehla umvukela zisebenzisana le-MDC kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Ngalokho uziyambi uthe uhulumende wayelungile ukubamba ababetshengisela ngendlela enza ngayo. Uphethe njalo udaba lomnotho weZimbabwe esithi uzinzile kanti njalo usebenza kakuhle. Kodwa uthe uphazanyiswa izijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ngamazwe afana leMelika lomanyano weEuropean Union. Ngokunjalo uziyambi uthe lezo zijeziso kumele zesulwe. Amazwi akhe ngodaba lwezijeziso lolu agcizelelwe isiphathamandla selizwe leNamibia okuyilo umgcinisihlalo womanyano weSADC. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Uhulumende lo phethe umbuso lo laba abaphethe izikhali abahluthune umbuso kubabomgabe baphila kwabo umhlaba wephupho esingathi ngesilungu we-denialism, okokuthi okubonwa ngumhlaba wonke, okubonwa ngabantu bonke, ilizwe lonke bona ungathi abakuboni. yikho okuzakwenza ukuthi umbuso wakho na ube nezinkingi eziningi njalo wenze izono lodlame olune ngoba na iqiniso bayalithika belibhekile ngamehlo beqambele uZulu amanga baphinde nabo baziqambele amanga yikho umfanekiso esiwunikezwa nguloba kuziyambi okubonisayo ngoba ukufa kwabantu konke lokhu ngemva kwama-elections langama-protest ladlulileyo abakhulumi ngakho bathi bona baqhuba elamalungelo abantu which is i-denialism lephupho lontoleni ngikhuluma ngalo ukuthi baphila kwabo umhlaba okubenza bebe ngabantu abayingozi kakhulu ngoba abantu abanjalo abangaboniyo ukuthi abakwenzayo kubi bangaqhubeka besiya phambili besenza ububulali lobugangu njengalo basebeyibenzile.
Uthe ekhuluma ngomnotho weZimbabwe uZiyambi wathi wenza kuhle kakhulu uzinzile lanxa nje uphazanyiswa lapha lalaphaya izijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zikahulumende. Ngokunjalo uthi izijeziso lezi kumele zesulwe. Uthini ngamazwi akhe la?
Okunye mnumzana okukhona ngalabo abantu esingathi ukuswelakala kolwazi lobumpumputhe ngaphandle kwephupho leli le-denialism engikhuluma ngayo. Laba abantu ngathi abaphiwanga ekuhlakanipheni la kucwepheshe nje okwazi ukuthi umhlaba usebenza kanjani ngobana eqinisweni lamaqiniso izijeziso lezi zivele ngenxa yokubana kulokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lo mbusa kabi phakathi komphakathi. Ngakho ziza kwesulwa kanjani izijeziso umbusa kahle ungakezi phakathi kwabantu lamalungelo abo engakami ngenyawo ezimbili. Kusiqalisela kuye yena ngokwakho ubaba uMnangagwa uzothola ukuthi kulobumpumputhe lobuthundu lokungahlakanipha ngokuthile lokuswelakala komqondo kubakhokheli laba abakhona okuyinto ethusayo ngoba umbuso wakulezi nsuku wemazweni lokuphathwa kwamazwe kwakulezi nsuku kuyamdinga uchwepheshe kuyayidinga inkalipho njalo kuyabadinga abantu aba-up to date abanolwazi ngokuthi umhlaba uhamba kanjani abakakuboni laba abantu abaphethe izintambo zaseZimbabwe ukuthi balayo ucwepheshe lokukhalipha lokunanzelela lobuchopho bokuthi baqhubeze leli lizwe phambili.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Abesifazana abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu sebamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olumenyezelwe ku-monetary policy ngeviki edluleyo olokusebenzisa ubulembu be-intanethi ekubhaliseni indawo zabo zemigodi bahle baphiwe amalayisensi okwemba. Bathi lokhu kuzaqeda ubuqili lemisebenzi yenkohlakalo ekutholisweni imigodi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekhuluma ngezokwemba amatshe aligugu emhlanganweni we-Mining for Sustainable Development oqoqwe inhlanganiso elwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni eye-Transparency International Zimbabwe kobulawayo lamhlanje, omama abakumsebenzi wokwemba bathe uhlelo lwe-Cadastra software luzanceda ngempela. Unkosikazi Nomuhle Ncube oyemba igolide enyathi ngaphansi kwebubi Small Scale Miners Association uthi uhlelo lolu lungalandelwa ngokuchasisa kukahulumende lulakho ukuqeda inkohlakalo kwezokwemba amatshe aligugu.
Ngicabanga ukuthi ngendlela ochasise ngakhona kuthiwa ngu-PMD ukuthi khona bazabe befaka i-information, so i-double pegging maybe izaba reduced ukuthi ngiyethola sengiphegelwe indawo yami mina kuyima engiqala okunjani ukuyibona ngomunye umuntu maybe omkhulu kwedlula mina ngoba okunye babuya sibili bazophega vele indawo yaphekwa kudala. Uthola umuntu eyithathatha sibili kodwa wena ngenxa yokuthi uyabe uvulnerable ugcine uyiluza. I-new act ye-mining ifethu olunxa bengasifaka thina njengama-small scale miners njengobana belokhu besebenzisa i-information yendala eyafakwa ngamakiwa ngabo-64 kuthi ukuthi mina njengomayina omncane lo mayina omdala we are paying the same amount, we are suffering the same amount. So at least nxa kungasakho modata lathi kungasincedisa ukuthi sikwanise ukusebenza sibili ngenhliziyo zethu zonke siphakamise iimoli zethu ndawonye lelizwe.
Umnumzana Mzileti Dube okumsebenzi wokwemba uthi uhlelo lolu lulobuhle lobubi balo.
Uhlelo lolu lulama advantages lama disadvantages. Ngoba at the end when angoza u-apply ile laphana bathi you are online but akutsho ukuthi vele automatically usutholile. I mining claim leyana so kutshengisa ukuthi kungaba le loophole ukuthi kuyabe kulabantu bababa besemaceleni ngale ozathi wena usufikile indawo yakho waregister kwa identify ukuthi ungubani but at the end sokubuya so kuwe awusa benefit sokusiya benefita umuntu wabo lwana yabeseceleni.
Umnumzana Dosman Mangisi osuka eZimbabwe Federation of Miners uthi uhlelo lwe-cadastra luzaletha ukusebenza lula ezweni njalo amanye amazwe aselusebenzisa.
I program ye-cadastra izanceda nge izindaba zama mining disputes, also is a contributor towards the ease of doing business. Njenge ukukhuluma kwaye in the meetings of emhlanganeni ye-ease of doing business ukuthi iyabe ukwanisa ukubona ukuthi ispace ingakanani e-ground ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahambe amayini.
Unkosikazi Jane Lusinga okubhizimusi lokwemba ebubi uthi uhlelo lolu luzabanceda kakhulu.
Uhlelo lolu mbona ngazanti luzasinceda kakhulu especially when ekuphekeni lapha xa siyakhangela into le izasinika i-formalization ukuthi kungabi khona umuntu othathela omunye indawo yakhe ngulola lo muntu uzabe le ndawo yakhe iqondane laye. Ukuthi sisibalekela lokhu isigaba lesizokuthi asiyatshontshelwa amakhona omunye umuntu akasathola indawo yakhe ngendlela eyiyo. Lokhu kuzasinikeza ithuba elihle lokuthi khona ngulo lalo abe le ndawo yakhe eqondane laye. Even if it means ukuthi kule space esisele phakathi kuzabonakala ukuthi le ndawo le ayi ayisiyo yama ngabani. Kuzasinikeza i-transparency phakathi kwama-miners le-government.
Ilunga ledale lephalamende elikukomithi yezokwemba amatshe aligugu elingenela umhlangano unkosikazi Jasmine Thofa uvumelane labomama abakubhizimusi lokwemba ethi uhlelo lwe-cadastra luqakathekile ekuqedeni inkohlakalo kugatsha lwezokwemba.
Ngibona ngani uhlelo lwe-cadastra luzanceda kakhulu ama-miners ngokuthi kuzaba njenge one stop shop ukuthi konke abakufunayo baza kuthola khonapho. Ngibona ngani ngisizwa kuhle kuyathatha something like between 30 minutes to an hour, not more than that, ukuthi usayine ilokuzeni ukuthi register. So ngibona ngani baza kuthokozelela ama miners onke especially abanye omama because isikhathi siqhakathekile kakhulu kuma women miners babekhangela mining yabo bekhangela abantwana and so on and so forth.
Ilizwe leZimbabwe linothe kakhulu ngamatshe aligugu emihlobo ehlukeneyo adlula phose amachumi amane njalo kuminyaka edlule bekungelula ukuba abesifazana bangene kuleli bhizimusi. Abenelisa ukungena bebebhekane lenkinga eziningi ezigoqela ukuthathelwa imigodi yabo ngabanye abesilisa ngoba kungena ndlela elula yokubhalisa indawo yokwemba, kodwa uhlelo lwe-cadastra lubikwa lulakho ukuqeda ukuthathelana okukhona kwendawo zokwemba amatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezimela amankampani kaloliwe kumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika bagqibe umhlangano wabo edolobheni leHarare. Lo mhlangano ubuhlose ukudinga amacebo okuthuthukisa umsebenzi kaloliwe ukuze uphathise kuntuthuko emazweni akulumkhono ikakhulu kwezenotho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano uhlela indlela ezingathuthukisa umsebenzi wokuthwala kwempahla labantu kusetshenziswa izitimela lokuthi amankampani la asebenze ethola inzuzo efika kusilinganiso sokulutshumi nanhlanu ekhulwini. Abakulumsebenzi bakhuthaza ukuba isilinganiso sokungamatshumi amathathu ekhulwini 30% sempahla yonke etholayo kulumkhono ithalwe yizitimela. UDr. Sipho Sithole wenhlanganiso yePassenger Rail Agency of South Africa, PRASA, uthe ngakala ukuqinisa kokusebenzelana njengeSADC ukuze lokhu kufezwe.
Kubaluleke kakhulu thina njenge-country ukuthi siphinde sibhekele amanye amazwe eSouthern Africa asasele ngemuva ngokwe-development ukuthi nathi sikwazi ukuthi sizimbandakanye nazo zonke izinkinga eziphathelene neSouthern Africa ikakhulu kulomkhakha lo wethu we-rail transport. Ngoba sibona ukuthi kufanele ukuthi singahlali thina sibukele nesithi hayi ngoba iSouth Africa yona isihamba phambili kakhulu abanye bazozibonela ukuthi benze njani cha.
Lomhlangano usuphumile imicijo ethile yokuqinisa imisebenzi yabo efana lokusungulwa kwesikhwama se-rail fund, ukwesulwa komthelo wamafutha we-fuel levy, ukwazisana njengamazwe kulokho okuyabe kuthwalwa ikakhulu okuyingozi okuthiwa ngama-hazardous substances, lokuphuma lomhlahlandlela wezibopho okumele ololiwe bazilandele ukuze balondoloze umsebenzi wabo ukuzinga laphezulu kulumkhono. Umnumzana Joseph Mathate, umqondisi wohlangothi olubona ngokuvikelwa kwengozi emsebenzini olwe-Railway Safety Regulator South Africa, uthi kumele ololiwe balwisane lokwehlisa ingozi emsebenzini.
Sikhuluma ngendaba yakuthi if i-cargo ihamba endleleni ama commuters ahamba endleleni bafune ukuthi ba arrive to their destination ngena ngozi. Manje sina ama challenges all over the places, all over the infrastructure, yeah, in the region. In some areas sithola ukuthi infrastructure i maintenance ayi up to standard for ama safety yama commodities, or iyenza ukuthi kube nama derailment or ama train delays.
Abe Southern African Railway Association bathi amazwe akulumhlubulo asebenzela endaweni elomsebenzi omningi njalo oqakathekileyo ezigoqela iBeira Corridor, iBeitbridge Bulawayo Corridor, iLobito Corridor, iDar es Salaam Corridor lezinye. UDr. Sithole uthi kundawana zonke lezi umsebenzi kaloliwe ulendima enkulu engawudlala kuntuthuko yamazwe la, ngakho ke kumele abe ngowezinga laphezulu.
Siyafisa ukuthi miles into zisuka between ama countries zingahlali kwiborder for 20 days ngoba ziyadingeka ikakhulu ngokwe economy ye country ukuthi masifika lapho kwiborder zidlulise ziye la edingeka khona. Iloko lokuqala. Okwesibili, singafisa ukubona cross border passenger rail ukuthi makuthiwa isitimela sisuka eCape Town siya e-Angola or siya eBotswana or sisuka kuphi, sikwazi zidlule ezo yitimela nazo futhi ezisuka ngale zikwazi ukungena ngaphakathi. Okwamanje asinazo leyo nhlanga.
Okunye okuvunyelwene kulumhlangano yokuthi badlulisele impumelelo yokuba phatha intambo leziphathamandla zikahulumende ezibona ngogatsha lwezokuthwala kwempahla labantu emazweni aweSADC, baphinde bahlangane njalo ngenyanga kaMpandula lonyaka. Umhlangano lo uphela namhlanje njalo ungenwa ngabavele emazweni agoqela iMalawi, Zimbabwe, Mozambique, Seychelles, the Comoros, Madagascar lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk ukuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sihlaziya udaba lokuguqulwa komthetho ophathelane lokuba isizalwane seZimbabwe, Citizenship Act, owenza asebehlala emazweni babe eligible citizenship. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le studio Radio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana kubikwa kuqhubeka phakathi kwamazwe angomakhelwane athi ele India lele Pakistan. Ele Pakistan libikwa lidubulela wisa indizamchina zebutho lase India liphindisela ukudutshulwa kwezalo indizamchina eKashmir libutho lase India. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Nigeria ibike namhlanje ukuthi umongameli Muhammadu Buhari nguye onqobe ukukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe. Lanxa nje aba mabandla aphikisayo besithi ukhetho lwenziwe ngomgqibelo lolube lungakhululekanga. UBuhari ubikwa enqobe owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Atiku Abubakar ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. UAtiku yena uthole okungamashumi amane lanye ekhulwini. Itali labaphathi ntambo ele cabinethi selivumelene ukuthi kuguqulwe umthetho obuzwe oweZimbabwe Citizenship Bill ozavumela izalwane zelizwe ukuthi zibe lozalombili lalapho eziyabe zihlala khona kanye lo obuzwe bokuzalwa. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wekhabinethi ukuthi lumthetho owawuthiwa yi-Citizen of Zimbabwe Act usuguquliwe igama waba yi-Zimbabwe Citizenship Bill ukwenzela ukuthi uhambelane lenguquko efakiweyo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ezizweni eziningi seziyinzalo yamazwe ezihlala kuwo kulandela ukuhlala kulawo mazwe okweminyaka eminingi. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Wajapi Bango.
Udaba lolu lwe-dual citizenship babukande iluyinto ejabulisayo kakhulu okuyinto abantwana beZimbabwe abakhala ngayo kweminyaka leminyaka bethengiswa bethengiswa ukuthi baza kulungiselwa lokho njalo kuzenziwa ngesiphangiphangi kodwa kuhlale isikhathi eside abantu beZimbabwe belokho belindile. Ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende akufake kube yinto esobala ukuthi abantwana beZimbabwe ukungabi khona kwabo elizweni laseZimbabwe noma ukuba kwabo phandle kwelizwe beze begcine be-acquire ama-citizenship akwamanye amazwe akutsho ukuthi sebabhela ilizwe eleZimbabwe njengelizwe abazalelwa kilo. Kodwa-ke nxa bengakhangela ukuthi abantu abasediaspora abantu abangaphi phakathi kwamazwe kuhlalise yibo abantu ababhizi bethumela izinto eZimbabwe okuthengisela ukuthi inhliziyo zabo zikhona phana. So kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende abe yinto ayifaka phambili ezintweni eziningi athengisele ukuthi abantwana beZimbabwe akabakhahleleli phandle kodwa abantwana beZimbabwe uyabanikeza indlela zokuthi abamukele abathengisele uthando ukuthi noma bephandle kwelizwe kodwa bayamukelekile ukuba elizweni lakibo. Kuyinto eqakathekile ukuthi kakhulu ukuthi i-transition bayilungise iphuthe indima yayo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukubana uhulumende uzagcina evuma ukuthi abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe labo bevote?
Nxa kungabe kulungiswe indaba ye-dual citizenship angiboni ukuthi kuyabe kusekhona okuye okungenza uhulumende anqabele abantu beZimbabwe ukuthi baphrakthize ama-rights abo bengabantu beZimbabwe. Nxa bekwenze lokhu ngibona engathi kungumhlahlandlela ukuthi uhulumende useyivulele indlela noma ukeye wayicabanga indima yokuthi abantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe bayenelise ukuthi nabo baseve izifiso zabo bayenelise ukuthi bahambe bayevota okulilungelo laye wonke umuntu oyabeka ukuthi une-citizenship eZimbabwe.
Lona lolu udaba lwe dual citizenship aluseze nalalo lubangele ukubana uhulumende athi usefuna ukubhatalisa imthelo yama taxes kuzizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ngoba ziphiwe icitizenship.
Babukande ngitembe ukuthi kungceke ukuthi imali othwa imali ye tax, imali ye tax imali oyithathelwa kuleyo nkampani noma kulelo lize osebenza kilo. Abantu abakuvisise kunokwana kunezimali ezemithelo ye esibhadalela imizi yethu noma esithelela izimoto zethu ekhaya noma ukuthelela izindlu zethu ekhaya lokhela ngibona kuhlukile. Kodwa-ke umthelo wokuthi ngingaze ukubhadalele i-tax akusoze kube yinto abangayenza ngabe funa ukuthi bakwenzele ukuthi bathathe i-tax ebantwini abaphandle kwelizwe kuyafana ukuthi babanikeze imisebenzi. Umuntu ongadonselwa i-tax ngumuntu oyabe kukuthi wasuka eqhatshelwe eZimbabwe wabeseyasebenzela phandle kuyukuthi waqhatshelwa eZimbabwe uye umuntu osengadonselwa imali yomthelo. Kodwa-ke nxa kuwukuthi ungazange waqhatshelwa eZimbabwe wahamba wadinga umsebenzi phandle kwelizwe kulelo lizwe ohlala kilo uyabubhadala i-tax. Ngabe ngathi bafuna ukuthi badonsele njalo abantwana beZimbabwe enye i-tax kuyabekuthengisela ukuthi abasanikezi ukundlondlobala kwabantwana beZimbabwe kodwa sibe ngathi bayacolodisa kakhulu.
Umnumzana Difa wa Japi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Pelitane obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Abantu basezansi emandebeleni bathi usuphuzile umthetho ukuvikela abathengi ngoba udingakala ngokuphangisa ikakhulu ngalesi sikhathi umumo wezenotho umimanzonzo kubika uAlbert Ncube.
Lokho kuphuma emhlanganweni lamalungu ekomiti edalele ephalamende ebona ngezokuthengiselana e-Industry and Commerce ngolwesibili kuleli dolobho lapho kuzodingwa umbono kaZulu ngalokho kumele kumunyethwe yi-Consumer Protection Bill. Iningi labathengi lithi lithwele amagabha avuzayo kulezi nsuku ngoba bezitolo befaka yiloba yiphi intengo abayicabangayo. Umnumzana Mishek Ndlovu ngusomabhizimusi kuleli dolobho uthi kumele kube lo mthetho ozabamba ngamandla abezitolo ukuthi bayamukele yiloba yiphi imali esetshenziswa elizweni.
Nxa ngifika e-shop yakho ngiphethe ifoni yami ngiyathenga ngithi mna sengikufakela i-echo cash ulama prizes uthi nxa ngithenga nge-echo cash sekuyamela ngifake $2 kumbe $3 phezulu mbona uyabuya phambanisa. Nxa ngiphethe i-user dollar yami vuma ngithenge ngayo nxa i-RTGS dollars whatever it is vuma ngithenge ngayo leyo mali.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Rido Mpofu ebandla lezanu PF othi kumele kucace ukuthi RTGS dollar lilamandla anganani lapho kuqathaniswa le dollar lemelika ukuze abathengi bengaqilibezelwa.
Akuhle kube le-rationalization ibhili le-protect ama-consumer ukuthi i-US dollar vele kufanele ihambe ngali ndlela ukuze into zihambe kuhle, i-rand ihambe ngali ndlela ukuze into zihambe kuhle, i-dollar yethu leyi ilingana lalokhu mba kayilingani lalokhu. Kuhle kube clear, kube ne-clarity entweni zethu zonke.
Umnumzana Alifeli Mtau odabuke Beitbridge uthi kumele impahla ezithengwa kwamanye amazwe ziqale zihlolwe ingcitshi zeZimbabwe ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane.
Mina bengicela ukuthi maybe i-government can employ over being an independent food inspector ngoba ukudla kwethu okuningi siyaku-importa whether legal or illegal but kuyagcina kufikile eZimbabwe. Then the campaign bakhangele ukuthi kuyavuma ukuthi kudliwe umuntu yini.
Siyabonga Albert. Isikhathi sesidliwe ngomangoye azulukandaba kodwa singake hlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemithetho mnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations ophathelane lamalungelo kwele Switzerland ukubana uhulumende kaMnangagwa uyawuhlonipha umbuso wentando yeningi. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.